pashanyirwa nzvimbo yembare. Vashandi veguta reHarare vachibatsirwa nesangano rakazvimirira reOxfam vangi vachiongorora mvura yemuzvibhorani. Vamwe vashandi vangi vari mubishi kuchinja pombi dzinofamba netsvina. Kanzuri yeHarare nhasi yapawo vanotengesa mumigwagwa maawa makumi mana nemasere kuti vamire zvekutengesa zvinhu mumigwagwa senzira yekudzivirira kupararira kwezvirwere zvemudumbu. Asi akakasike kutanga kanzuri ichirambidza vanhu ava kutengesera mumigwagwa zvichitadza kubudirira. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti zvaitwa nekanzuri yeHarare izvi hazvina musoro uye richakwidza nyaya yekumatare richipikisa danho ratorwa nekanzuru. Vagari vekumusha unogara vazhinji wembare uko kune vanhu vakafa nechirwere ichi vanoti kufa nekurwara kwakaita vanhu uku kwakatirimutsa kanzuru iyo inogaro chema nekushaya mari. Amai Margaret Masando vanogara muna 9th Street vakabuda muchipatara cheBeatrice Road Infectious Disease Hospital mazuva mashomanana apfuura mushure mekubatwa nechirwere chetyphoid. Amai Masando vanoti vakatamba zororo rekisimusi pamba pavo pakazara masuweji. Vanoti kunyange hazvo vaivazivisa vekanzuru nezvedambudziko ravo hapana matanho akatorwa. Amai Masando vanoti mushure mekurwara kwavo pamwe nekufa kwoumwe mwana mumaraini mavo kanzuru yeHarare yave kumhanyamhanya kugadzirisa musha wembare kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Pandakadzoka kumba ndobva ndatanga treatment yangu, saka ndakazongona vehealth vava kumhanyamhanya ivava vacho vanogadzira masiweji vekuweks, ndobva vauya ndobva vapomba masiweji wayo. Saka since then aiwa tsatambona masiweji. Vakauya vakamwaya mapowder ese anomwaiwaya vaimbositi hakuna hakuna, saka takatozona vakutoisa nemafoshoro nemafoshoro.
Amai Masando vanoti dai hurumende yabatsira kanzuro yeHarare kugadzirisa dambudziko repombi dzinotakura tsvina.
Dai waro hurumende yapindira, nekuti municipality inonzi inozvimirira yega, but iri kukundikana kuti iise mapipes manyuwani. Dai hurumende yaona zvaingaite ikapindirawo kuti tikwanise kuti municipality ichinje mapipes aya aenderane nepopulation yako yezvinezvi mudzimba dzatakatanga tiri vashoma shoma.
Izvi zvatsigirwa navaBernard Chiota, mumwe mugari womuna 9th Street, avo vati kusvika dambudziko repombi dzesiweji ragadzirwa, chirwere chetyphoid chinotofunya chisero muguta reHarare. Kunyange hazvo kanzuru iri kutora matanho ekurwisa chirwere ichi, kumusika wembare kunotengeswa zvirimwa, vatengesi vange vachitengesa zvirimwa semazuva ese, kunyange hazvo kwanga kwakazara machakwi nokuda kwemvura iri kunaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.